Vachitaura pamhemberero izvi nhasi muchinoi, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati bazi ravo riri kurwisa chirwere cheHIV and AIDS zvakanyanya zvekuti vachazadzisa chinangwa chekupedza denda iri mugore ra2030.
Zimbabwe achieved the UN 1990 fast track target, and that we are now closer than ever to the goal of ending the AIDS epidemic by 2030. Distinguished guests,
zvatiri kuita izvi zviri kurumbidzwa neUnited Nations zvekusvitsa 1990, uye tave pedzo zvakanyanya kupedza denda reHIV gore ra2030 risati rasvika.
Dr. Mangwiro vati bazi ravo riri kuvaka zvipatara 32 munyika yose senzira yekuti munhu wese awane mukana wekurapwa kana ave kurwara.
In this regard, my ministry is spearheading the construction of 32 new hospitals, refurbishing and equipping old ones to ensure that all people have access to modern healthcare services and remove all inequalities.
Vachitaura pachiitiko chanhasi, vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru pamuzinda weAmerica kana kuti Acting Deputy Chief of Mission vaArt Brown, vati nyika yavo yakapa Zimbabwe mari inosvika $213,000,000 kana kuti $213 million munyaya dzezveutano.
This year, the United States government approved $213 million for Zimbabwe to strengthen health systems, expand local capacity to prevent HIV, and reach sustained epidemic control.
Mumwe mwana akazvarwa aine utachiwana hweHIV tsitsi dzake Mugari, uyo akapedza zvidzidzo zvake zveA-level gore rapera, akurudzira vanhu vanorarama neHIV and AIDS kuti vararame vaine tariro yekuzadzisa zvishoo zvavo muupenyu. VaGodfrey Kamurai vekumakonde vanorarama neHIV and AIDS uye vaine vana vapfumbamwe vati vakararamiswa nekunwa mapiritsi anoderedza ukasha hwechirwere ichi pamwe nekurudziro yana chiremba. Pasi rose vanhu vari kurarama neHIV vanosvika $336,000 kana kuti $38 million, uye kubva pakatanga kuzivikanwa HIV muna 1984 vanhu vanodarika $336,000 kana kuti $36 million vafa nechirwere ichi. Zuva reWorld AIDS Day rinoyeuchidza vanhu kuti HIV haisati yapera kurwiswa. Pari zvino mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19 mazuva ano, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Chiitiko chiri kurwadza nyanzvi dzezveutano pamwe neavo vanorarama neHIV muZimbabwe nepasi rose. Mhemberero dzeWorld AIDS Day dzaitwa pasi pedingindira rekuti End Inequalities, End AIDS and pandemic. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.